ibano rakanaka kuti vambomise basa riri kuitwa kwamarange kuti zvinhu zvinyatse kuongororwa kuti zviri kurasika papi. Asi ndinoona sekuti it's a bit too literal and too late. Zvinhu zvingadai zvakaitwa kare nechikonzero chekuti masuccessive finance ministers kubva kuna vatendai miti kwozouya vachinamasa vese vaingoimba the same song yekuti havasi kuziva kuti madiamond revenues ari kuenda kupi. Saka kungomisa chete makambani hakuna kutokwana, panofanira kutosungwa vanhu kuti tizive kuti madiamonds ekwamarange akabhenefita ani, mari yacho yakaenda kupi.
Saka imi zvii zvamungakurudzira, panofanirwa kutorwa matanho akaita sei apa?
Panodawo zvekare kuti paongororwe kuti makambani iwavo even asati amiswa kudaro, hurumende ine chikwereti kune vanhu vekwamarange vakabviswa zvisiri pamutemo vakanogadzikwa kuada Transau vasina kupiwa compensation. Saka I'm a bit disappointed kuti minister vangori concerned nedirective yavo chete, asi havasi kukoshesawo zvekare kuti makambani aya ane chikwereti kuvanhu vekwamarange vavasina kucompensate for displacing them. Saka pane basa rinofanira kuti riitwe. Chatakataura isu ndechekuti panofanira kutoitwa commission of inquiry yekuinvestigata kuti what went wrong, sei takatora mashelf company asina nhoroondo yekuchera madiamonds, towapa malicense yekuti vachere such a resource yaikwanisa kushandura economy yeZimbabwe forever.
Asi iro danho rehurumende rekumanikidza makambani aya kuti ashande pamwe chete kuita kambani imwe chete zvinobatsira chii kunyika?
Ivo vari kuti zvinobatsira kuti pave nekujeka kuti madiamonds acho ari kutengeswa sei, uye kuti nyika ikwanisewo kuwana chouviri kubva kumadiamonds iwavo.